This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adzirikitika mzimbabwe. Tirikute penyura tiripa mzindawe Voice of America urumu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba ze Zimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechipiri chikunguru 22, 2014.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri ndichitoya zvine zviri munhau dzedu dzanhasi.
Dare repamusoro-soro rinoti mutemo wecriminal defamation unotyora kodzero dzevanhu dzekutaura vakasununguka.
MDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai yopikisana nezviri kubuda mapepa nhau zvekuti yava kuwandudza bumbiro remutemo yayo.
Nhasi tiri kutarisa zvinoitwa muchitendero cheChiislam.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Dare reConstitutional Court nhasi rapa mutongo wekuti mhosva yekunyora manyepo nechinangwa chekusvibisa munhu kana kuti criminal defamation unotyora bumbiro remitemo. Dare iri rati chikamu chemutemo uyu chinotyora kodzero dzevanhu dzekutaura zvavanoda vakasununguka. Mutongi wedare Justice Luke Malava vachitura mutongo wavo nhasi vakamirira vamwe vatongi vedare iri vati vaona zvakakodzera kuti mutemo uyu ubviswe mabhuku emitemo. VaMalava vati mutemo uyu hauna kukodzera munyika yakasununguka seZimbabwe. Vatori venhau vaimboshandira bepanhau reZimbabwe Independent Constantine Chimakure naVincent Kaiya pamwe nekambani yeZimbabwe Independent Publishers ndivo vakatanga kukwidza nyaya iyi kumatare vachipikisa kusungwa kwavo vachitongwa nemutemo wecriminal defamation. Tungamiri Nkomo Studio 7 abata manager wemedia monitoring project of Zimbabwe vaEdson Madondo avo vanoti zvaitwa nedare zvakanaka chose.
Tinotangira mutongo wapuwa nhasi neConstitutional Court nokuti tagara notaura kare kuti criminal defamation haina chokuita nekutokwa kwakanaka kwevanhu. Haifani kuwanikwa iri mabhuku emitongo yenyika. Haikodzeri, inotora makodzero dzevanhu dzese kubva kukodzero dzakaiswa nebumbiro remitemo yenyika nedzimwe bumbirano dzakaita Zimbabwe nedzimwe nyika dzepasi rese.
Tichitarisa zvikuru kushanda kwevatori venhau, izvi zvinoreva here kuti vakuzoshanda vakasununguka?
Zvinoreva vatori venhau vanoshanda vakasununguka nokuti hapana mutori venhau kana muZimbabweni zvake anofanira kuendeswa kumatare achitongwa necriminal defamation. Asi hazvinoti vatori venhau vanofanira kunyora manyepo. Kana vakanyora manyepo senyika Motor Project of Zimbabwe, tinokurudzira civil defamation, criminal defamation is no place in a democratic society.
Asi vamwe vatori venhau vachiri kuchemawo nemitemo yakaita seIPA pamwe chete nePOSA.
Ndoedambudziko ratinoona senyika Motor Project of Zimbabwe. Mitemo inofanira kualainiwa nebumbiro dzaranyika kubvisa criminal defamation yega zvina kukwana. Kune mitemo inosvika 400 against consistent, inoenda against spirit and consistent. Saka kubvisa criminal defamation chidanho chekutanga, asi matanho akawanda anofanira kutorwa kuti mitemo yose midiki inoenderana nebumbiro guru remitemo yenyika.
VaEdson Madondo vanoshanda nesangano remedia monitoring project of Zimbabwe vanga vachitaura vari parunhare muHarare natungamiri Nkomo weStudio 7. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. MDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai inoti haisati yatanga kuvandudza bumbiro rebato sezviri kuburitswa mune mamwe mapepa nhau. mugwaro raburitswa nemutauriri webato iri vaDouglas Mwonzora. MDCT yarambawo zvakare mashoko ekuti ichavandudza bumbiro rayo kuitira kutapudza masimba emunyori mukuru webato. Vamwonzora vanoti bato rinopa munhu wese mukana wekupa pfungwa dzake pane zvaanofunga kuti zvivandudzwe kana kuiswa mubumbiro paCongress isati yasvika. Vanoti pane komiti inotungamirwa navamogen komichi iyo ichaongorora zvichabva muvanhu kana zvichikodzera kupindwa mubumbiro rebato iro richazokurukurwa kuCongress muna gumi guru. Vamwonzora vanoti nhengo dzebato ndidzo dzichasarudzawo zvakare vanhu vadzinofunga kuti vanokwanisa kutungamira bato, kwete kuti utungamiri ndiwo hunosarudza. Vaudzawo Studio 7 kuti bato riri kuziva kuti kune vamwe vatungamiri vatotanga kutsvaga rutsigiro nerweseri kuti vazopiwa zvigaro paCongress, danho ravashora zvikuru. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Kwete hakizi chokwadi, isu seMDC paise patinoita Congress makore ese tinopa vatsigiri veMDC kana kuti mamembers eMDC mukana wekugadzirisa bumbiro remutemo weMDC. Saka komiti yakagadzirwa inotungamirwa navakomichi iyo kuti tione kuwandudzwa kungaitwe bumbiro remutemo weMDC. Takananga kuti bumbiro remutemo wedu rinofana kuchifanana nebumbiro remutemo wenyika, uyezve rinofana kugadzirisa zvimwe zviri mubumbiro renyika. Saka komiti iyoyo haisati yatanga basa. Saka izvi zvichatanga pamashondo maviri ari kutevera. Hakusati kwava nepfungwa yekuti vatsvangirai vapiwe masimba akawandisa, uyezve vatsvangirai havadi masimba iwayo. Isu seMDC tiri boka rinotarisa hutongi hwejikerere yatinoti demokrasi. Saka tinenge tina purezidendi wedu ane masimba ake ari specific zvekuita president na first secretary zvinoonekwa kuzanu PF chete.
Masvika papi nourongwa hwekupinda muvanhu muchinzwa nezvepfungwa dzavo musati mapinda musarudzo?
Tatenderera mumaprovince anoita gumi tichitsanangura vatsvangirai vachamisa nehumwe hutungamiri vachitsanangura kuti Congress yedu ichafamba sei, uyezve vanhu vachavhota ndivanani uye vanovhoterwa vanovhoterwa sei. Tichinzwa zvakare pfungwa dzinobva kumaprovinces iwayo. Saka tatenderera maprovince gumi, tasarirwa nemaprovince maviri anoti Matabeleland North nemathebeleland South. Tapedza kudaro kutsanangura kuti Congress yedu inofamba sei, tiri kupinda muurongwa hwekuti bumbiro redu remutemo rinowandudzwa sei, uyezve kuti vanhu vedu tinosimbisa sei musangano wedu kuitira kuti parege kuita zviya zva zvokuti uyu secretary general anoita kunge ndiye apresidendiwo zvakare, uyu oitawo kunge ndiye achakati. Izvozvo toda kuzvibvisa, uyezve toda kuti bumbiro redu rikwanise kuverengwa naani naani zvake nyangwe munhu asiri gweta.
Saka neimwe nzira muri kuti here muchadzikisa masimba emunyori mukuru?
Kwete, hatisi kuda kudzikisa masimba a secretary general. Kwete, tiri kuda kuti masimba a secretary general asiyane nemasimba a president, asiyane nemasimba a chairman, asiyane nemasimba kana kuti a spokesman. Tinoona kuti mukatarisa pabumbiro riripo nevanhu vakarinyora, secretary general akapiwa masimba mamwe asiri specific. So muenzaniso, secretary general akanyorwa muconstitution kuti ndi spokesman zvakare. Poita vatauriri vaviri, izvozvo hazvifani kuitika mubumbiro remutemo. Secretary general anga aripo anga achingoita zvaanongofunga iye na treasurer, vari vaviri votongotora zvinhu zvemusangano voisa mukambani yavo, izvozvo tioda kuzvibvisa.
Vanga vari mutauriri weMDCT vaDouglas Mwonzora vari parunare muHarare neStudio 7.
Uwandu hwemakambani ari kuendesa Zimbabwe Revenue Authority kana kuti ZIMRA kumatare hunonzi wave kutopfuura makumi maviri, apo kunetsana pakati peZIMRA nemakambani aya kuramba kuchienderera mberi. Makambani aya anoti ZIMRA iri ngotora mari mabhanga avo kunyange hazvo paine zvibvumirano zvekuti vange vachibhadhara sei mari dzavo dzemitero dzavanga vasingabhadhare. Asi vakuru veZIMRA vataura neStudio 7 vasingadii kutaurwa nemazita, vati aya manyepo kubva kumakambani asiri kuda kubhadhara mitero nekuti ZIMRA iri kuvapa makore akawanda ekuti vaite izvi. Nyaya dzakawanda dzinonzi dzatotanga kunzwikwa kumatare eFiscal Court of Appeal uye kudarire pamusoro. Asi vatori venhau vanonzi havasi kutenderwa kupinda zvichinzi ndozviri pamutemo wezvemitero. Pazuva panonzi pari kunzwikwa nyaya imwe chete kana mbiri uye nyaya idzi dzinonzi dzichatosvika muna gumi guru dziri mudariro. Mabanga, makanzuru uye makambani ari kumatare anosanganisira Zimplats, Standard Chartered Bank, Harare City Council, Zimbabwe Leaf Tobacco Company, Blanket Mine nemamwe. Mumwedzi mitanhatu yekutanga, Zimra yakawana mari inosvika biriyoni imwe chete nemazana manomwe emadhora, iyo yaida mari inosvika biriyoni imwe chete nemazana manomwe nemana emadhora. Mukuzeya nyaya iyi, tabata nyanzvi munyadzi zveupfumi uye vari mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze.
Tinoona kuti nyaya yemutero uri kuedza kutora mari. Yanofanonga uchitora pamutemo kubva kune vanhu vanenge vagadzira mari yavo. Saka zvinofanonge zvine kuremekedzana. Kuziva kuti munhu uyu ashandawo hongu anofanonga achiunza mari, asi zvinofanonge zvichiuriranwa kuti vanounza sei, nokuti pari zvino mukaona zviri kuitika zvaazvo kubatana chibharo chaizvo. Ndosaka muri kuona paine zvokuti makambani iwayo anotopfuura gumi atorawo Zimra kuvaendesa ku Fiscal Court of Appeal vachitiwo zviri kuitwa izvi handizvo, uyezve vamwe vacho vanenge vakatobvumirana kuti vabhadhare nenguva yakati kuti nezimura yacho, asi zvozongoti munhu anongomuka oti ndakutoida iko zvino. Saka ndozviri kukonzera kusanzwisisana, kusanzwanana. Saka zvinokanganisa ukama hwevanhu vari kugadzira mari neivovo vezimura vanofanonga vachitora mari iyoyo. Nokutezimura vanofanira kuziva kuti munhu ari kugadzira mari iyoyo ndiyo inonzi muchirungu the goose that lays the golden egg. Ndiye ari kugadzira mari iyoyo inodikanwa nezimura. Zvino mukaita wekumbunyikidza kudaro zvinonetsa, nokuti mangwana haachaunzi mari nokuti makambani ari kuvhara. Zvakare mukatarisa zviri kuomera makambani hazvisi kubva kumakambani, zviri kubva munharaunda iye muZimbabwe iri kuita kuti zviome kumhanyisa mabhizinesi.
Kochi chiri kupa kuti Zimura ite chipatapata chakadai chekutsvaga mari?
Chipatapata ichi chiri kubva panyaya yayo kuti hurumende yadererwa chaizvo nemari iri kupinda muhomwe dzayo, zvichireva izvo kuti mweya uripo ndewekuti ngatitotsvagei patingangoone mari.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi vari mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vari parunare muHarare.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Hurukuro dzekutsvaga runyararo pakati pehurumende yemucentral African Republic nezvikwata zviri kurwisa munyika iyi dzambomiswa zvitevera kutadza kuvapo pamusangano wezuva rechipiri kwaitwa nechikwata chikuru chiri kurwisa munyika iyi. Hurukuro dzerunyararo idzo dziri kuitirwa muDemocratic Republic of Congo dzamiswa nhasi sezvo vaimbova varwisi vechikwata cheseleka vakundikana kuva pamusangano uyo.
Gavhuna weJakarta vaJoko Widodo vadomwa semunhu akakunda musarudzo yemutungamiri weIndonesia. VaWidodo vakunda mushure mekuwana mavhoti anosvika zvikamu 53 kubva muzana uye vari kutarisirwa kutaura kekutanga mangwana.
Chitima chakatakura mitumbi inoda kusvika mazana matatu yevanhu vakafa mundege yeMalaysian Airlines yakapfuurwa ikadonera muUkraine chasvika muguta riri pasi pehurumende reKharkiv. Chitima ichi chasvika nhasi chichibva muguta reTorres iro riri pasi pevari kurwisa nyika yeUkraine vachitsigirwa neRussia. Mitumbi iyi ichapiwa hurumende yeNetherlands iyo ine vanhu vakawanda vakafa mutsaona yendege iyi.
Kunyange hazvo vamwe vanhu vachiti chitendero chechi Islam muZimbabwe achinyanyozivika nezvakanyanya, nyanzvi munyaya dzezvitendero dzinoti chitendero ichi chakangofanana nezvimwe zvitendero zvakaita sechiKristu. Ivan Chifera anotipanyaya inotevera.
Kunyange hazvo tichifungidzirwa kuti kune vanhu vanotevera chitendero cheIslam kana kuti maMoslems anodarika miriyoni imwe chete munyika, veruzhinji vanoti havana ruzivo rwakanyanya pamusoro pechitendero ichi, uye pane zvakawanda zvinotaurwa pamusoro pechitendero ichi zvinoita kuti vanhu vatye kana kusada kuva nechekuita nechitendero ichi. Amai Agnes Chiwara, avo vanodzidzisa zvidzidzo zvechitendero paUniversity of Zimbabwe, vanoti maMoslem vanhu vanoremekedza chitendero chavo nekunamata zvikuru.
Tikatarisa vaMoslems vanhu vari vanoda kuvari very prayerful. They pray 5 times a day. Even ukatoenda kana mutown umu, kana nguva yavo yeprayer yasvika, vanoclosa mashops avo. MaMoslem shops akazara mutown yeHarare. They close their shops. Vanhu vari very dedicated to their religion, to their culture. So they pray 5 times a day. And vanonamata vakatarisa kunonzi kuMecca, because Mecca is a very important city muchitendero chavo cheIslam.
Amai Chiwara vanoti maMoslems anonamata Mwari, asi muitiro wavo wakasiyana nemaitiro anoita maKristu.
Vanotisiyanei neChristianity muconception yavo ya God. Vanobelieva in the unity and oneness of God. Vanobelieva kuti Mwari iwana, kuna vamwe vaMwari vanofanira kunamatwa. God is one, and the deity, his deity is never shared. It is complete, it is unshared, it is complete and absolute.
Vanotiwo kunyange hazvo chitendero ichi chakauya nevanhu vaibva kune dzimwe nyika makare kare, chine zvizhinji zvinoenderana netsika dzemuno. Semuenzaniso vanoti barika rinobvumidzwa pachiIslam, asi sachigaro weIslamic Supreme Council of Zimbabwe sheIshmael Duwa vanoti pane zviga zvinotevedzwa kuti munhu aite barika.
Zvikonzero ndezvipi? For example, pakuroresana vana paya zvatinoita, tinomuti mumwe anotaura kuti kudzimara ndafa, because mufundisi anobvunza kuti kuakaminyuka nzeve, handimurambe. Kuakaremara, handimurambe. Kuakaita zvakati, handimurambe. Ndo zvatinopikira kuna Mwari. Saka pakapiwa ipapo an allowance yokuti nhasi ndabva mumuchato. Tichingobva ipapo mukupemberera taakuenda kuhanimundi wataita accident. Taita accident mukadzi uya ovharemara zvachose. Nechinonzi mukadzi chacho hapachisina. Nemaoko haasisina. Changova chimwe chinhu chokuti ukatarisa so chinenge chikwambo. Saka ipapo unomuramba here apa wakati oro ukaremara ukaita handimurambe. Same time I'm still young. I need also kuita sei? Kuita mhuri. Ndo panopinda manje kuti ndinonoita sei? Ndinotora wechipiri. Achachengeta uyu because uyu handimurambe. Achachengeta uyu aremara neni wacho.
Shedu wavanoti kana pakuroora chaipo, chitendero chavo chinosungira kuti mukomana nemusikana vatevedze zvinongoitwa pachiKristu nepachivanhu zvekuti havasangani vasati varoorana. Chitendero cheIslam chinosungira kuti vakadzi vapfeke nhumbi dzinovhara nengo dzavo dzese kunze kwemadziso chete. Kunyange hazvo vasina ruzivo rwechitendero ichi vachiti kuita izvi kudzvinyirira madzimai. Imwe nhengo yeAfrican Muslim Agents sheAnubi Twabi vanoti izvi ndizvo zvinoenderana nechitendero chavo, uye muviri wemukadzi wakakosha zvekuti haufaniri kuratidzwa pese pese.
Vamwe vanofungidzira kuti izvo kudzvinyirira mudzimai, asi isusu muIslam mudzimai anotorwa segoridhe kana kuti atingati ngoda, sevanotaura kuti ngoda. Handitika tokwanisa kubvunza mubvunzo wekuti izvo munhu kana aine ngoda angafamba akataridza vanhu vese here kuti vaziva kuti ndiwo ngoda yake? Hazviiti, unotoiviga. Saka ndizvo zvakafanana nemudzimai anokosha kune munhu.
Amai Chiwara vanotiwo izvo zvinotori muchitendero chavo, uye zvinonziwo zvinoderedza mabasa eunzenza.
Zvino vanonyanyoda kuti zviavoid sexual immorality because they believe kuti dressing ndoyo inonyanya kukonzeresa maproblems. Kuti vanhu vakapfeka zviri revealing, zviri attractive, and even kunyanya munhu wechidzimai body yake iri so attractive.
Shedu vanoti manyepo kuti maMoslem anoshandisa mvura inenge yageza vafi kubikisa chikafu, vachiti izvi zvinotaurwa nevasina ruzivo rwechitendero ichi. Shedu vanoti kana nenge vechitendero chavo ichinge yafa, vanoigeza voiviga sezvakaitwa pakafa Jesu.
Saka tichienda kurufu muigiro watoita, ndo muigiro wakaitwa mambo Jesu. Nekuti mambo Jesu pavakaiswa mubako muya umu, vakafekedzwa machira matatu ndo akaiswa. Saka isusu maMoze munhu akafa, chokutanga munoziva kana munhu achifa mufiro wemunhu, mumwe anotsikwa nemota. Pamwe akatsikwa paya wozviitira, kana kuti mumwe pakufa chaipo anozviitira. Saka isusu tinoencourage kuti unongodzisawo tumvura netusipo, unongomugeza zvaanongoita iye zvaiita iye ari mupenyu achizvigeza. Mobvisa zvese zviyezvi, momudira perfume, momusunga machira mwiyangu. Atingoenda ukungotura kachira ungo pukuta ungo itapefumu wabu daikwete. Tinomudaro tomu fekeza machira. Kana ari murume tinomfekeza machira matatu. Tinomputira machira matatu. Kana ari mukadzi tinomfekeza chibrauzi, ne duku, ne chimwe chijira, ne mao machira maviri anukwana ari five. Tomusunga. Tomuno muviga mbako mweo.
Shedu wavanoti chitendero che Islam chino kurudzira urunyararo kugara zvakanaka vachiti hachisi chehondo sezvinoratidzwa nemamwe masangano anoshandisa zita rechitendero ichi kuita mabasa echigandanga.
Zvinofarirwa nevanhu vari muchimuslim ndizvo zvatakapiwa mitemo yatakapiwa naMwari. Peace and tranquility kureva kuti runyararo kubatana although dzimwe dzacho inunzwa tunzwa sekutaura kwandataura kuya kuti kuva muslim azure kuti automatically wakupinda denga kwete. Unofana kutosenzera mitemo yechimuslimu yacho. Zvakangofanana nechiKristu. Kana uri muKristu azure kuti automatically wakunopinda denga. Unless watedza that mutemo wechiKristu wacho.
Amai chivara vanoti mabasa echigandanga ari kuitwa nemasangano akaita sana Boko Haram kuNigeria ari kusvibisa chitendero ichi zvikuru uye zviri kuita kuti vakawanda vasatendeuke muchitendero ichi. Vazhinji vari muchitendero ichi vanowanikwa mumadhorobha, mumigodhi nemumapurazi. Asi nekukura kuri kuita chitendero ichi chave kutambirwawo mumatunhu mazhinji munyika yose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivin Chifera.
Mangwana tiri kuenderera mberi nekutarisa kukura kuri kuita chitendero chechiIslam kana kuti Muslim muZimbabwe.
Makateerera kunefenyuro yenyu ye Studio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repa internet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Muri dzine vanhu vanodarika mazana matatu dziri kuyaura nenhamo zvichitevera kupiswa kwakaitwa dzimba dzavo nehurumende mwedzi wapera. Izvi zvakaitika mudunhu reBuyera Central kumaNikaland. Mutoreri wenhau Roida Moyo anotipa nyaya inotevera.
Vanhu ava ndive muraini rekwadenhere riri pasi pasabhu kumawire. Vanhu ava havana pekugara, chekudya kanawo zvekupfeka sezvo zvinhu zvavaiva nazvo zvakatutira mudzimba apo dzakapiswa nemapurisa akauya nechikonzi zvichitevera mutongo wedare repamusoro wekuti vanhu ava vabve panzvimbo iyi sezvo yange ichinzi purazi rasabhuku marambanyika iro vakapiwa nehurumende mumazuva echirongwa cheminda murefu muna 1985. Mumwe mugari wemunzvimbo iyi amai Lucia Muguduru vanoti vakashayikirwa nemuzukuru wavo mushure mekupisirwa musha wavo. Vanoti vari kurara panze munguva ino yechando.
Ini ndaya nemuzukuru wangu ukatorohwa nemhepo kwabva wafa nekuda kwedambudziko rakaita seiroro. Matoki angu anga asosodzwa ese akafa nekuda kwedambudziko iroro. Chikafu, marata, masecho, ana ya chikoro, butsu, zvese, ndine dambudziko rakaoma mukati menyupenyu hwangu. Ezvi kana utano handina nenyaya yemwana nemuzukuru wangu kana kufunga chaiko chaiko ndikutadza chekudya nedambudziko rakadaro.
Mumwe akaparadzirwa musha ndi ambuya Dokas Mahembe avo vave nemakore anofuura makumi manomwe. Ambuya Mahembe vanoti chikafu chavo chose chakatsvira mumba apo dzakapiswa.
Murume haachafambi chanda achirema chaakugare mumuchamo. Ino tinokumbirawo zvese chikafu chendinonga ndaona chamandibatsira ndicho.
Amairo Danea vanotiwo ivo nevazhinji vavo vakatarisana nekuziya nenzara nekuti zvavakakohwa zvakatsvira mudzimba. Amai ndina pedzisai vanoti pakaparadzwa musha wavo vainge vasipo. Vanoti mabhuku ekuchikoro evana vavo uye mayunifomu zvakatsvira mumba payakapiswa nemapurisa.
Dambudziko randakasangana naro pamusha pangu paparadzwa. Ndakaita dambudziko renzara. Ndokuite dambudziko rekuti ana angu dzidzo dzavo dzadzokere masure akatore nguva asingaendi kuchikoro. Ashaye zvekupfeka nezvekufuga nezvekudya zvakakwana. Uye mabhuku, mabhiro zvese zvakatsvire mumba. Uye vanhu ava vakasvika inini nemaindisipo paiva nevana vadoko badzi ndaiye kunhamo kumusha kwangu kwandakaberekwa.
Sabhuku Mawire nyasha matraive na raunda iye. Vanoti chiriku vatemesa msoro parizino inyaya kutimuri idzi zivakiri kuipatua pekugara sezvo vari kurara pamene nevana vacheche. Vakapinda nyaya iyi yekuti vagari vabviswe pavagere mudare gore rapera. Vagari vanonzi vaimirirwa negweta vale nadichigadza ukuosa buku marambanyika vachimirirwa na vamuchaurawa Marinda. Nepamusana pekushaya mari, vagari vanonzi vakatadza kupikisa mutongo wekuti vabve munzvimbo yavagere izvo zvakazoita kuti chikonzi chitumwe kuzoparadza dzimba dzavo. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights Association kana kuti ZimRights rinoti ranga risina ruzivo nezvemutongo uyu. Sangano iri rinoti rakazoziva nezvidambudziko iri mushure mekunge vagari vapisirwa misha yavo musi wa24 Chikumi. ZimRights inoti iri kubatsira mhuri idzi nezvifeko, shangu uye zvekufuga. Muzvare Sindia Manjoro avo vanoshanda nesangano iri vanoti ZimRights ichabatsira zvakare mukuwanira vagari ava mvura yemuzvibhorani, kuvavakira dzimba pamwe chete nekuvatsvagira chikafu munguva diki iri kutevera. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vachishanda nesangano reZimRights vapasimonya kureba vanoti nyaya yemhuri dzakaparadzirwa dzimba nemapurisa iyi iri kumatare uko vari kuda kuti varipwe sezvo vanhu ava vakaparadzirwa zvinhu zvavo nehurumende isina kutanga yavawanira pekugara sezvinodiwa nemutemo. Ndakamirira Studio 7 kwadenhere kuBuera Central, ndini Lweda Moyo.
Musangano mukuru wezvechirwere cheshura matongo wechimakumi maviri kana kuti 20th International AIDS Conference wegore rino wapinda muzuva rechitatu muguta reMelbourne kuAustralia, vechidiki vemunyika vazhinji vachikurudzira kuti vapiwewo mukana wekunge vari pamisangano yakadai mune ramangwana. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro nemumwe wechidiki anoshanda nesangano reZimbabwe AIDS Network vaChristian Zimbizi kuti tinzwewo maonero avo.
Kumusangano uriko kuMelbourne tinotarisira kuti zvatakawirirana kumusangano wekuWashington zvekuti mishonga inge ichiwanika kuvanhu uyezve pange pachipiwa mukana kune vechidiki kuti vakwanise kutestwa. Tinovimba kuti zvicharamba zvichitaurwa zvakare ikoko kune musangano uri kuitwa kuAustralia kuti tikurire chirwere ichi, nekuti patasvika pano vanoda kuti tishande tese pamwe chete tichiita kuti avo vasiri kuziya mamiriro avo yatingatisveta vange vachiziya, uyezve avo vanofanira kunge vachiwana mushonga vange vachiwana. Ndizvo zvatiri kushuvira panguva ino. Saka ndizvo zvatanga takataurirana kuWashington kuti manambazi evanhu vari pamushonga nevanhu vari kutestwa zvinge zvichiwedzera. Saka tinovimba kuti kuAustralia ichasimbiswa zvekare. Tinovimbawo kuti hurumende yedu ichange ichiwedzerawo mari yayo yainoisa pakutengwa kwemishonga yevanhu vari kurarama nautachiwana. Tinotarisirawo izvi zvose zvinonzi pachirungu domestic funding zvinge zvichisimbiswa iko kuAustralia yachenga, nekuti patasvika apa takukwanisa kuwana mukana wekukurira chirwere cheHIV kuti tangoshingirira pasara padiki.
Imi sevechidiki, zvii zvakakonesa kuti muwanikwe muchiendawo kumusangano ikoko?
Mari iri kuiswa nevekunze kwenyika vatingati madonors mufunding yeHIV iri kuita seinoderera. Ichi chimwe chimwe chatinoda kukurudzira kana kuti chatoda kusimbisa zvekare kuti vasanepe, nekuti vavakuita sokunge vakunoita sakati. Izvi zvinova zvakakanganisa vechidiki vakawanda kuti vange vachienda kuAIDS Conference yeAustralia. Zviri kuita zvichiita zvishoma kubudikidza nenyaya iyo yefunding iri kuderera muHIV.
Vanga vari mumwe wechidiki anoshanda nesangano reZimbabwe AIDS Network vaChristian Zimbizi vachitaura vari parunare naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa mutongo wapiwa nedare repamusoro-soro wekuti mutemo wecriminal defamation unotyora kodzero dzevanhu dzekutaura vakasununguka.
Titumirei matext message panhamba inoti 1-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai kuti mutaure pfungwa dzenyu paLive Talk.
Kana muri kunze kwenyika munogona kufona panhamba dzinoti 1-202-617-2077 kuti mutaure paLive Talk.
Yashika nguya kuti timbotarisa zvakare misoro yenhau dzanhasi.
MDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai yopikisa zviri kubuda mapepanhau zvekuti yave kuda kuvandudza bumbiro remutemo yaro.
Nhasi tatarisa zvinoitwa muchitendero chechiIslam. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuoneka ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu, tokusiyai mina Chris Kande naJonga.